You're listening to Studio 7 from the Voice of America, and this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk, we are talking about Cyclone Idai.
As you know, that the cyclone has devastated part of Zimbabwe, especially the eastern side of the country. Now it's time to count our losses and try to get what the people need at the moment.
To join the show, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And remember, Gibbs, that we are also live streaming, and they can reach us on the internet at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Cyclone Idai.
Zimbabwe's Manicaland region was hard hit by Cyclone Idai, which left hundreds of people dead, at least 329 missing, and over 4,400 displaced. The government has put the death toll at 179.
Some of the affected people say they are not accessing food supplies due to the politicization of food handouts. The government says it is failing to access certain areas devastated by the cyclone, which also left hundreds of people dead in Mozambique. At the same time, some councillors are now in Manicaland, where they expect to take care of people who lost their lives.
Some observers, though, say the cyclone claimed the lives of 259 Zimbabweans. In a related development, Information Minister Monica Mchangwa has dismissed the reports that Cyclone Joannina, forming in the Indian Ocean, will affect some parts of Zimbabwe. Mchangwa says the cyclone may not even make any landfall in Madagascar, sighted in the Indian Ocean. Social media is awash with reports that Cyclone Joannina will affect most parts of Mozambique and Manicaland province, already devastated by Cyclone Idai.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Ye, Chonga, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila, ndoda.
Ye, kunjani abantwana?
Ah, no, vana vari right, kungoti nyika ine misodzi, Gibbs, tirikuchema.
Kunjalo sibili, baba Chonga.
Mm-hmm.
So, lamhlanje sikhuluma ngo Cyclone Idai, u Cyclone Idai siyakhumbula ukuthi ubulela abantu sibili abaningi kwela Zimbabwe. Siyabona ke ukuthi uhulumende uthi kulabantu abangu 179 ababhubhileyo elizweni. Kodwa kulabanye abakhangeleyo abathi hayi kungazani baningi abantu ababhubhileyo, bathi bangafika khonapha kuma 259. Kuzobuya ke abantu abangabonakaliyo, kuthiwa ke bangu 329 abangabona missing, eh? Kuze kuthi ke abantu abadlula 4,000, kuthiwa ke abasela ndawo zokuhlala. So ke uhulumende uthi uyabadingela ukuthi bangayenziwa njani. Nxa sisikhangele njalo ke eMozambique, kukhanya kwenzakala khonoku kanye sibili, ngoba icyclone le yafikela eBeira. Yasithanyela isingena khona ngale ke kubo Chinimani mani endaweni zeChipinge lezinye ezijeneyo, Jonga.
Mm-hmm.
So ke khonapho ke hayi kukhanya abantu abaningi babhubha sibili. Kuzobuya kwezindawo sibili kwakulamanzi amangalisayo. So abantu bathi ke izulu lesiphepho leli ucyclone Idai ha kwakunzima khona ngale. Nxa sisikhangela futhi le maswingo kukhanya ngazani kwaba lokunye okwenzakalayo, kwani izulu elimangalisayo.
Mm-hmm.
Kwaba ke labantu kumbe ababili ababhubhayo kumbe abathathu. Kuthe sokunjalo ke kwasuke siba ledwala inkalakatha eliwileyo entabeni. So abantu sibasebesithi ah, lokho sokuyimhlolo kambe sokusiwa la madwala entabeni. Silo munye umama uzasijoyina khonapha esitshele ukuthi kathi idwala leli
kukhwamaehe.
So abantu sebesithi ah, into zabantu kwathinitini. Anto wazita thina abantu
siyakashinji thinobatotanga kufunga ukuthi hanzi chivano pane zvakare
anto yabona ye. Kuzobuya lo Cyclone Joannina lo phakathi Indian Ocean khona manje. Uminister weInformation uthi hayi uJoannina kukhanya ngazani ngasuzafike eBeira kumbe eMozambique kumbe eChimanimani kumbe singathi Manicaland yonke. So uthi hayi khona kokukhulunywa ngabantu ngale sokuqiniso ikhona sibili cyclone lokhu isipina kodwa uthi hayi soziye ndawo iyaphelela khona ngale Indian Ocean. So uthi abantu hayi
indlisarwanana.
That's right.
Ndizvozvo chaizvo. Onguvadiwa vateereri nevatariri, nhasi tiri kukurukura nenyaya yedambudziko rakarova Zimbabwe zvikuru kumatunhu ari kumabvazuwa kwenyika kuManicaland nedzimwe nzvimbo mumasvingo. Tirikunzwa kuti vanhu vakashaya tichitarisa kubva kudivi rehurumende zvinonzi vanosvika 179 kana kuti 100 nevapfumbamwe. Kuchitiwo mamwe masangano ari kuti vakashaya vanosvika 259 kana kuti 225 nevapfumbamwe. Koti vanosvika 329 322 nevapfumbamwe vari kunzi vakashayika vasati vazivikanwa kunzi vari papi mutsaona iyoyi. Kuchitiwo vanodarika zviuru zvina over 4000 vari kunzi vakasara vasina misha. Asi tisakangana kuti haisi misha chete nekuti nzvimbo dzakaparadzwa kana dzekurima chaidzo, minda hakuchina. Makatarisa matombo aisiwa nemvura, nzvimbo dzaisimborimwa, nzvimbo dzaisimbonzi mataunship kana paive nedzimba, paive nepolice camp, paive nechi, dzakaparadzwa nzvimbo idzo zvekuti vanhu ivava vakutotarisirwa kunge vachibviswa munzvimbo idzo vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo. Kwoitawo nyaya yekuti chikafu iye zvino izvi hongu vanhu vapona, vapona vakakwanisa kunge vachiraramawo mutsaona, asi vari kuda chikafu. Kwakutyirwo zvakare kunzi kunogona kuita dambudziko. Tiri kutonzwa kunzi muMozambique matotanga zvirwere zvemanyoka zvinogona kunge zvichisvikawo izvozvo muZimbabwe. Ndo mamwe matambudziko ari kuchirwa. Kwakaitawo zvakare mashoko ekunzi kune rimwe dutu mupengo rinonzi Cyclone Joanina riri kunzi riri kuuya richitenderera kubva kuMadagascar uko kuIndian Ocean uko richinzi nevamwe ari rinogona kusvikorova zvakare mumatunhu arakamborova akarohwa necyclone idai. Asi tanzwa gurukota rezvekuburitswa kwamashoko. Amai Monica Mutsvangwa vachita mashoko iwo haasi echokwadi, hapana chiri kutariswa kuti chinosvika muZimbabwe kubva kuna Cyclone Joanina. Vachiti dzimwe nguva rinogona kana kutoti dutu mupengo iro risatosvike muMadagascar imo mari kutariswa kunzi richasvika. Saka vanhu vari kunzi gadzikanai, vakomekedzawo vanhu vari kutumira mashoko pasocial media pamadande mutande kuti aiwa ngatiedzei kutumira zvinhu zvinenge zviine chokwadi, nekuti tikatumira zvinoita kuti vanhu vange vasingagadzikane, tiri kukanganisa magariro evanhu. Kune vanhu vachazosiya zvavanga vachiita vachitiza dutu mupengo iro Joanina iro risingasviki muZimbabwe. Vakagadzirizawo zvakare mashoko akanga ambobuda ekunzi pane dhamu riri kunzi ringangoondomoka chidziro charo chachisina kumira zvakanaka. Takazunzwa mashoko ekunzi aiwa nyanzvi kana kuti mainjinia vaongorora madhamu maviri aityirwa muManicaland imomo akaonekwa kunzi aiwa akasimba. Saka ndezvimwe zviri kunzi nehurumende, ngatiburitsei mashoko anenge aine chokwadi mukati. Nhasi tiri kunyanyoda kunzwa zvikuru imi muri mumatunhu akaafektwa kana kuti akabatwa nedambudziko. Tinzwe kuti zvakamira sei, ndezvipi zvamunotarisira, rubatsiro rwamunoda ndirwupi? Nekuti vanhu vazhinji varongotarisa kuti dai taunganidza chikafu, taunganidza mbatya nezvimwe zvakadaro. Ndakataurawo nevamwe vaiti hongu zvese zvitinozvida, asi kana pekubikira chaipo chikafu chatine tawana icho hatina. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvavanenge vachitarisira kuti vanhu vanobatsirwa nazvo. Tisakanganwa kuti cyclone idai yakaparadza matura echikafu chakanga chakachengetwa kubva gore rapera chakaparadzwa. Changa chiri munda chiri kutarisirwa kukohwewa gore rino chaparadzwa. Saka vanhu havana pekutangira. There is nothing kuManicaland, Gibbs.
So it's a crisis really. So we are happy that we are being joined by our first guest, and that is Miss Salim Lambo. She works for the Platform for Youth Development and she's in Checheche. Miss Mlambo, good evening and welcome to the program. So I'm told that she actually dropped. We are going to call her again and try to maybe talk to her. So now we see that there are some people who are actually joining us on Facebook, and I think we can just be reading some of these messages, Chonga. And one of the guys or women that has actually joined us is Linda Puititi. Thank you so much, Linda, for joining us. So I can see that she's following us on Facebook. So do we have any person?
Yeah, tina mkoma tatenda Nigel Muyambwa anzi ndichango pinda kuti munyaradzi chiramba not far anzi not that clear in Cape Town South Africa anzi havasi kunyatsotinzwa kana kuti havasi kunyatsotiona South Africa. Then Lilian Muguda anzi maswera sei aiwa taswera tinotenda zvikuru. Panganai Mangiza anzi muri sei aiwa tirwa penyu. Kuti mkoma Patrick Ndowa anzi maswera sei muri yeZimbabwe tinoimba kuti muri yeZimbabwe yaswera zvakanaka. Chinokudzwa ndechekuti padambudziko recyclone idai mhuri yeZimbabwe yakaratidza kubatana kusati kwambotarisirwa nevanhu, kwakusingatarisirwa nevakawanda. Nekuti inyika yanga ichingonzi ukanzi uri webato iri haufaniri kunge uchiwirira nemumwe anenge achinzi webato iri, asi padambudziko iri vana veZimbabwe vakabatana. Gibbs, tina mukoma munyaradzi chiramba vanyora zvakanzi loud and clear in Cape Town. Joseph Moto, God bless Zimbabwe, our motherland. Nelson Rua anzi Daily News is saying there is still danger in Vumba. Tiziwe kuti zvakamira sei panyaya Daily News yavari kutaura chata chingotaura mashoko abva kune gurukota rezvekubudiswa kwamashoko amai Monica Mutsvangwa. Ndoo vanhu atinawo zvine izvi padande mutande pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tinotirambai muchinyora tichiverenga mashoko amune muchinyora muchitumira ipapa tinenge tichaverenga. Kuna mukoma Nigel Muyambwa hanzi ndiri muRusaka kuZambia uko. Vari kuti aiwa tiri kunzwa ikoko ndo advantage gives yekunge masaisa achifamba kuenda nzvimbo dzakawanda.
Yes, we've got Jeff Maswani say on the develop page. Jeff, welcome to the program. Then we've got Lindile LK Lee, she says I'm watching you. And then we've got Paul Maposa who says volume. Maybe our volume will adjust it accordingly. Then Danatswa Twiki says phone me now.
Yes.
She wants to come in. Benjamin Mike says, I'm watching you from Zimbabwe in Redcliffe. The last time Redcliffe was mining some iron and something went bad there, right?
Yeah.
And there was a company that was supposed to take over and things happened.
I understand we now have Miss Sally Mulambo on the phone. Makadi Mzare Mulambo. Aiwa tiri wapenyu. Tinonzwa kunge nhare dziri kumboita dambudziko. Zvino sedunhu renyu rakambonzikanganiswa iwo nedutu mupengo masaisai anogona kunge asati akunyatsobatika. Mungatudzawo zvinhu zvakamira sei pari nhasi kuchipinge?
Tingati zviro zviri kumvura yana iri kutanga iri kudzikira iri kuita nani. Vakawanda havana pekugara nekutoti vamweni vapuwa matende. Na vana mablanketi zvakaita sanka mablankets nemandiro kubikira mapoto akone kubikira asi tingati zviri nani ngendaa yekuti mvura yadzakira saka nokutsvaka vamweni vandu zviri kuita kuti zvikoneke kuti titsvake nokutohamba mapato akona zvakuita zvaanani maningi because ndau dzacho dzati home. Asi dambudziko rokuti vandu havana pekugara richiriyo vandu havana zviro zvekushandisa vamweni nendaa yekutoti vanhu vakawanda vachiri kutsvaka dzimweni hama dzavo dzavasiri kuona dzakatorwa ngemvura.
Kunyaya yekuti chikafu chachinetsa kuti chisvike mune dzimwe nzvimbo migwagwa yavhurwa here?
Ndau dzakawanda mapato avhurwa ndau dzakawanda asi kune dzimweni ndau dzekuti hadzisi kugumika ngendaa yekuti mapuwe pekwakanaya maningi mapuwe being mastones akapinda pamaroads amweni zvokuti atovhara njira but inchipinge ndau dzakawanda vakuhanira kuti vagume vabetsere vanhu vanoda chikafu nevanoda mbatya nembasha vavari kupa. Saka tingati zviri kuita nani zviri kuoneka kuti zviri kuita progress maningi ada ngendaa yekuti zuva ratipishe.
Thank you so much. Please do stay on the line, Gibbs. You understand utana. Mai Linet Karenyi vanove nengo inomirira Manicaland pasi pechirongwa cheproportional representation vari vebato reMDC unogona kuatambira muchirongwa.
Welcome to the program, Mai Karenyi.
Aiwa tinotenda.
Yeah, thank you so much. Can you give us an update on what is happening right now in the region?
Yeah, right now I've received some reports from the respective councillors and the residents in Chimanimani, and I'm happy to say in Mutsvangwa, whereby people were struggling to get food, the councillor Dumakwezi for Ward 23 has just reported that they managed to hijack a truck which was going to another ward, and they managed to get that truck to feed their people. But they said they only received one truck, and it's not enough, and they are expecting to get some more food hampers. And for the ward 15 in Ngangu, I think after we complained that they were politicizing the distribution of food, they said they were having some supervisors who were also distributing the food. Yes, the soldiers were there, but these supervisors were from political party, a certain political party, which is ZANU-PF. And after we complained on air, here on Studio 7, I think they decided to change. So the soldiers have now said they will listen to the people. So they are no longer giving individual humbers, because firstly they were giving individual humbers, and they said, like a counselor, the counselor there, he was giving his relatives and he himself, they said they even he got about 5 humbers instead of him getting one.
Mm.
So after the complaint, they have now said all the feeding points will get food, and people will go and get food from the cooked food rather than giving people hambers.
Mm-hmm.
So people are now being fed from their respective points, whereby it's now good so that people, everybody will receive the food equally. So we just want to thank that move, because people were not getting enough food. People were saying those hambers were even given to the people who were not affected by the cyclone. Idai. So I think for Ngangu area, I think it's now in progress. They also said they want the you know, after the cyclone, all the sewer, the water pipes were washed away. So they are asking for more pipes so that they will get clean water. So they want more pipes for the drainage of the types of water. They also said they have got challenge for the school children. They don't have books, they don't have uniforms, and they are saying, I think they want help so that if they open school, obviously they want these children to get some books and some uniform.
Mm-hmm.
And I also want to say I'm not happy, because in Ward 17, yesterday, the Honorable Day, Honorable Matsikenyere, I think she must reform. We have been saying this all in Parliament, that we must not politicize the food distribution.
Mm-hmm.
For sure, that the Ward 17, I know the cyclone, they were not affected like the Ward, the Chimanimani East. We are happy that, yes, the drought has affected that area. And they received some food, some maize from, and some food hampers from the helicopters there.
Mm-hmm.
And I don't know which the food, whether was it from the donors or was it from where. But I know it is not from the political party. But the honorable member there was wearing the ZANU-PF regalia. She was also chanting some slogan of ZANU-PF, which we are discouraging, because the food is not coming from ZANU-PF.
Thank you.
The food is coming from well-wisher.
Thank you, Amaika Renyi.
Yes.
Rambai njimuri parunare, timgo tora mteereri, ipane mteereri, atibati kwe kangua. Alo, mkoma Samuel.
Ya, magadigo mkoma Jonga.
Takasimba, murukufona murukupi?
Ndiku buwera kwa Murambinda.
Buwera kwa Murambinda. Tunoza otu kubuwera kwa gaito dambu ziko hilo riri.
Ya, pane dambu ziko raka omariri kuna buwera rino tisiririsei.
Eee.
Kine maro anyati demu ya kanga iti ngo iti wa mprocess for the past 20 years.
Mm-hmm.
But the series and the good thing, remember, you got a project here more than 2 decades. I see, it's not only with one or more with him or more than the end of cook. Then after Umbria, ya Zara, ya Pinam Zimba, one new one is a mass quarter of a business center. Should you put a Rabun Wango and Wakango Gara, or I wish I have to end it for coffee. I wish I have to remember for the past 20 years. Kaya mbeta project ya kata rechi niri ya utawano wazi zotingwa ni mbura. Ya mbojiri wa indeti ya asino sirisa.
Hmm. Wanu waka wanda wakadi ya wa mkoma Samuel?
Wanu kuna kushika ku 10 families daka afektwa.
Hmm.
Taka kutawara kuno wari pa business center, ino si gombe business center. Panungu wao pa nimba ya mdumeni ya waka ngotetwa. Sabisha uti wanu wakanga wachizi kanga utewaripo ndi warimu pegi ya wafana kuzungi wazi wata kila wakukuinja paile nguwa wanu zutanga kuhoni kwa kutiva anu ni kutiva ziri wane mbura
saka mruku mbuzuka ya uti wariku wana rubatsiro uwe chikafu ni shunga shakadaru
chikafu wangu wazi watu mbuya suchi wana kukoti wakangu po accommodation kwa hundi chitoso ukona zio sirisa zirikitika wazi
Ayo watinotenda shukuru chaiza watu gozo bata wawa miri wedu nurenyu. MP wenyu ndiani?
Area iyo ndi vanjuma.
Vanjuma.
Vanjuma ino divide Boera North ne Boera West, saka vakaaffect vari ku Boera West. Asi inobatanidza zvayo vamutomba navanjuma.
Aiwa, tinotenda regai tigozoedza kuvabata tinzwe kuti urongwa hupo hwavari kuita. Nekuti dzimwe nguva zvinoitika dambudziko rinogona kuti raitika saizvozvi. Posha yaanosvitsa kumaauthority kuti vazive kuti ndozvaitika. Saka kurisimudza kwamaita kana vanga vasati vazvinzwa zvinenge zvakuitawo kuti vazvinzwe, kuti tinotenda zvikuru.
Aiwa, hakuzvinzwa vakazvinzwa zvozi vamwe vacho vakatoreskiwa mumvura. Asi kuti ndiri kuti for the past 20 years project ichiitwa vanhu vakangotariswa kuti hakuda vachazozvii hameno kuti vachawana kuinda vega here kokuti vangadai vakanga vatobviswa made bamwe 5 years ago vari vatovane kumwe kwavakagara kwakasununguka. But tinongotsirisa nje kuti demo rakatopera rakatovhurwa naminista, asi vanhu vakatiwa varipo, then mvura yazozara ndipo vagonwa kuti pane vanhu.
Boera imanikalenda handiti?
Imanikalende.
Regai ndinzwa amaikarenyu kuti vanobata vachisvika naikoko here, amaikarenyu?
Yes, Jonga.
Munobata muchisvika nekuBoera kauko?
Tinosvika.
Tiri kunzwa dambudziko riri kunzi pane dhamu rinonzi Marowa Nyati dhemu rakafashukira zvakaita kuti vanhu vagere zasi kwedhamu iroro vange vachiafektwa. Vari kuti pangadai pangaita 10 families dzakugara pagombe township vakakanganisirwa misha yavo. Makazvinzwawo here izvi saMP?
Aiwa, handisati ndazvinzwa, asi ndingakwanisa kuti mangwana nditsvage nyaya iyoyo ndione kuti vanhu vanobatsirwa sei.
Aiwa, tinotenda.
Vanobva muwadhani?
Vari muward 5.
It's okay, Boera West.
Boera West.
It's okay.
Thank you so much. Tinotenda vanyeketi regai tore mumwe muteereri. Amai Karenye, ndanzwa muchiti munongoda kutipa 10 minutes kana dzakwana tokuoneka izvenyu.
Zvichiri
right. Aiwa, it's okay. Saka tora hako muteereri Gibbs.
Kulo Mcebisi Ncube icinga ndijonga. Mcebisi Ncube kunjani baba?
Ikona baba ndidai.
Siyaphila kakhulu. Akutsho ukuthi wena ulibona njani udaba lolu?
Udaba lolu
ifoni yakho ingani iyacila ingani izwakale kuhle. So ndele efonini baba.
Okay, ngisefonini kanye.
So busathini baba?
Ngithi mina udaba lolu olokuthathwa kwabantu amanzi aluboni lulidaba ukuthiulendaba lalo. Ngakathe ngifune nje lendaba lalo athi zayitheka ihambo zonke ozenzayo lezi ezama uthathana le mali emedlela abantu abakulenzila bangabonakayo.
So ke wena ngazani kodwa kungalungiswa njani kuyiwa phambili?
Hayi, kuphela nje sokuthi ama-donors abakwanisa amazwe alezifiso uthi engancedisa kuze kubonaka lezi zifo ezingabonakayo labantu laba basendlalei uthole ukuphila kahle yakhelei.
Siyakuzwa kakhulu ke. Sazama ukuthi sikufonele futhi ngoba ifoni yakho ingazani yacwila, kodwa siyabonga sikuzwile. Okunye okade ukukhuluma ungadilela kusasa baba.
All right,
yeah, so what Mcebisi Ncube is saying is that, you know, President Emmerson Mnangagwa should have stopped traveling, you know, and used some of the money, you know, towards the kind of relief fund that is there in Zimbabwe, whether they've created one or not. But he says that money was going to go a long way in helping people that are, you know, that need assistance.
That's true.
Yeah, so singers would sing aya, usali nje ngesindebele mbijana.
Yes.
Mam Lambo, loku kwa nkingon mam.
Yenkon.
Yeah, akutsho ukuthi wena khonapho okubonayo kusenzakala okwamanje kuyini?
Okwakathesi okwenzakalayo ukuthi abantu bebenikwa ukudla ngenhlanganiso ezithiyeneyo ezikucele uhulumende, ezinye ngama-NGOs, abanye nje ngabantu abaphonga unikeza lama-church. So yinto engathi yenzakala kathesi, amanzi angathi aseyehlile and endaweni eziningi sokungathi vele umhlabathi usuwomile. So abantu sebekwanisa ukuthi bengahamba-hamba, bekwanisa ukudinga even izihlobo zabo kumbe amakhelwane bencedisana kulalabo abantu abangabi kabonakali abangathi lokhu benyamalele. Abantu sebencedisana. Kodwa kule ndaba zokudla zokuthi ukudla kukhona kodwa awuyeneli le ndaba zamanzi. And sokufunakala futhi imithi ngoba kungathi sokuzaba le mikhuhlane njengokuza ukuthi sezigqalisile imikhuhlane kwezinye indawo njenge-Mozambique. abantu sebefuna ukuthi kube lemithi yokuthi abantu bekwanise ukuzivikela ukuthi kungaqalisi umumo khona owakathesi.
Yeah, ubambe khona pho ngayika channel mom. So what she's saying is that the water is actually receded. So people are actually walking around and they are looking for those people that are missing. Hopefully they are going to find them. And then she says that people need a lot of assistance in terms of food supplies. She says the food supplies are really low. And at the same time, she says there's need for medicine because there are fears that there could be some outbreak of some contagious diseases.
That's yes. True. Mm-hmm. Yes, well, before we brought in Honorable Karenyi, mm-hmm. I was talking to Mr. Samuel Nyekete, who is in Buwera. Mm-hmm. He said that there's a dam called Maroa Nyati Dam, and he says it has been under construction for about 20 years.
Mm-hmm.
And these rains affected the dam, and I think it overspilled, and some 10 or so families living below the dam wall were affected, and now they are gathered at Gombe Township, a local township, and he thinks they are not getting, like, the much-needed assistance.
Mm-hmm.
So I brought in Honorable Karenyi, since she covers that area, Buwera is under Manikal, and she says she will look into that.
So, Honorable Karenyi, you know, when we talk about the impact of this cyclone, we also talk about the toll on, you know, the human spirit. So, are there any counselors that are taking care of that?
Yes. Two days ago, I was called by Mr. Kanjanda, who is one of the workers for Zimbabwe Open University.
Mm-hmm.
And he said he was in Ngangu with some counselors, because he's also a counselor. They were saying, yes, we are trying our best to do the counseling to the victims, but they are saying we are overwhelmed because we are not many. So they were appealing for other counselors so that they will come and help them, but they are already on the ground.
Mm-hmm. Yeah, lapho yakhuluma ke uKarenyi uthi uke wafonelwa ngubaba ose Zimbabwe Open University. Kade bekhuluma lokho kuyakhansela abantu ukuthi bayikhuluma labo bebona ukuthi uhamba njani. Uthi sebebuyile bakhona sibili on the ground bakhulumisana labantu. Abantu abantu umuntu ungafelwa kumbe kube lento enkalakatheni. Inhliziyo iba buhlungu. So ukuthi ngokuya kwezinto kumele bathotshwe inhliziyo. Abantu laba ngoba kuyakukhathaza kakhulu
ndizvo hongu nyaya tiri kutaura ndiyo yekuti vanhu vakavirwa nedambudziko vanoda kuwana vanhu vanenge vachivatsanangurira kuti vanyatsonzwisisa nekutambira dambudziko iroro ndopatiri kuvhunza vanonzi macounselors aya kuti vamuhere munharaunda vari kuti hongu vavemo vari kunzwa kuti kune veZimbabwe Open University nemangowo masangano ndofunga vari kushandawo imomo vachiedza kubatsira vanhu kuti vatambire zvakaitika mudunhu imomo. Ndoenda kuna Muzvare Mulambo. Muzvare Mulambo, nyaya dzechikafu inyaya dziri kungonetsa kwese. Nyaya dzekunzi chiri kuzopindawo mune mamwe maoko anenge akutarisa kuti wabuda mumba mani. Zviri kuitikawo here the politicization yechikafu kuChipinge? Okay, I was asking about the politicization of food. Is that also happening in your area in Chipinge?
Yes, it has been happening, apparently, the issues of food. There are some people who are, you know, who are being partisan with the food distribution. However, it's not at a large scale, really. But there are people who wanted to give out food in terms of political affiliation or in terms of relations and so forth. Mm-hmm. However, we've been trying to discourage people, you know, doing such things or engaging in such mannerisms, because this issue has befallen, this crisis has befallen all of us, and we're all hungry and everyone needs food. So we're trying to make sure that everyone is getting sufficient food. So the police have been trying to help us with the food distribution, and a lot of neutral people are trying to get involved in the distribution of food to ensure that everyone who's affected is getting their fair share of whatever they're supposed to get, the rations that they must get.
Mm-hmm.
Thank you so much. Please do stay on the line. Don't know what you have on the phone.
Yes, lo baba, can you try it?
Yeah, you
got it?
Yeah.
Almost. Baba, Nkomo, kunjani?
sona njani?
Siyaphila baba Xwayani. Benzama ukuthi utest ujonga lapha uthathi Xwayani uzamile sibili,
eh?
Yeah. So ke loba kunjalo baba, ukubona njani udaba lolu? Ukwenzakala khona ngale esabelweni semanekhaya. Yeah. Nxa usithi kunzima sibili, ubona ngani uhulumende ubezimisele yini ukuthi akulungise khonokhu? Kumba nceda abantu abangani bahlulukelwe.
Ningazi ukuthi ubezimisele yena kumbenjani. But andiyinto layepho ngube yisinto kungene kambe yena nathi angawubhajiselanga osiyesayi.
So kodwa vele uhulumende wena owezimbabwe ubona ngazani uhlala ezimisele yini ukuthi nxa kungenzakala isehlakalo lezi kumele phela ehlale ngani uvusa inkophe la?
Vele ngahlala ezimisele kona ngazibona ziyathi ngithatha kisikhathi but abantu besiphezele.
Ye nxa usubona ke sokuyiwa phambili ubona ngazani kumele kwenziweni kwenze ukuthi nxa ngoba lesehlakalo esinje kube ungazani kube lobobuyelo nje.
Ungeke bona bangazama ngezenyalo lapha abazama khona nti kula madini la nganayanedinedia nxa ukuthi bakhona bengazizi kadle bebona phambili anti njengo baqala ukuthi bengazama ukunceda bona abantu abahluphekileyo kungaba ngcono.
Hayi ke baba phosela ukugcina baba. Phosela ukugcina mnumzana.
Baba.
Ngithi phosela ukugcina baba.
Ndingithi ngakuyithi bona bangaba kuthi kunedizayini. Leyo kunendeka ngizama kunedizayini ngoba kuzoba abantu bezi basezinkinga lezi njengazona.
Hayi baba.
Siyakwazi ukuthi akwenzakalanga ngabomo into nje singathi ngeka uNkulunkulu.
Kakhulu kunjalo sibili mfana khaya. Ye kunjalo sibili. Yes. Phosela ukugcina sibili sizwe khonapho ugqibe nje. Hayi nokulungile baba, sibongile kakhulu baba Nkomo. Yeah, so that is Mr. Nkomo. He says the state of preparedness of the government is very questionable. He says the government should have actually prepared for such disasters. Yeah.
Okay. Ndofunga tine muteereri Mukoma Makotore vari parunhare. Hello. Takasimba Mukoma Makotore, muri kupi?
South Africa.
Oh, mu South Africa. Kumusha muchibva kupi?
Masvingo.
Masvingo. Hamuna kukanganiswa here kumasvingo? Vari kumusha havana kukanganiswa here nedambudziko here?
Hayi, kumusha hadodani ngakusvika dangu ngakuendera svika nechekumberi vokuma hakure venekwedu.
Aiwa, ndizvozvo. Tipe henyu mashoko enyu.
Ndakanyaone zidambudziko rori tikabatikana vakati vee zviri zviri ndidzo takapira nebhazi rekwa Zanziri kana takasvikira kuchipinge vakati vasvike kuma vepolice camp. Saka tikanyaburika ndovatazvia tikatasvika kubi vakati neuroda hwekuti tigare tichitumira zvikuru sei nhumbi dzekupfeka kana zvinga zvatinenge tichingowana kwetiri kuri.
Saka dzakasvika here nhumbi dzamakatumira?
Tisati tanzwa ripoti yacho netakaita mafoni number yedu kuti vatifonera veikoko kana tichinge tasvika plus vana dhraivha yedu akusati avabata yedu vave takatumira navo.
Saka makatumira makawanda zvakadii zvinotendwa zvikuru?
Takati wande dinorekandari takati wande zvekuti dzavanozitaura nyari yemunawo nedza vangu tizotibatiravo pakungonzwa pipi naizvozvo. Saka neuronda hwokuvo vari kutoramba vakafungiriravo pakuti awa tiri kukubatsirai ngatirambe tichironga.
Thank you so much. Aiwa zvinokudzwa Mukoma Makotore.
Zvakaite zvinotinoronda hwedu pano next week Friday tichada kutumira zvinhu zvakananga kwamutare asi tinedambudziko rekuti kuti zvinosvikira panani manje ndivo vanhu vatiri kutsvaka vanenge vari mumaorganization anoyimirika vari nani.
Tichaedza utione kuti tingawana here nhamba dzemasangano akaita se kana kuti sekereke ye Presbyterian ndokwatonzwa kuti vanhu vanga vachimbonosiya zvinhu Presbyterian Church yeku Highlands. Ndizvo zvokana vehurumende ndinoimba kuti vane nzira futi dzekuti vanga vachitambira zvinhu izvozvo. Ndofunga makabata vemuzinda weZimbabwe kuSouth Africa kuembassy vanogona kunge vachikubatsirai kuti zvingafambiswa sei, nokuti ndinoonawo kana muno muWashington DC kuembassy vanenge vane zvavari kuitawo vachibatana nevanenge vachibatsira.
Na ikienda zile dambu zirodi kufamba kuenda ikoko kwaja hati tembo zivi ya nijira ya kisaka kufamba lepe zile chaka taka
aywa mazwano mkoma mazwano nema ne technology mkoma kungofona
anima fona kwa kwa tembo zivi kama meri ime
aywa ticha wana namba enyu tina yetu eno tinga kukonekta na sei kutimubata ane wamu anima sanga na haru kubatsira.
Kana kuriwo kuti tawana vamwe tenge tikapiwe tavunga ndazvitavunga ndadzo ndivafonera vanhu vodi tovasanganisa nezvinhu zvinenge zvichida kutumira ikoko.
Thank you so much mukoma maita basi.
Vadeti ndakava mai milamba vanodina kuenda kupolitike ndikoko vondonzwa kuti vakafichwa here netakatumira nhindi dzakati wandicho.
Mhm. Aiwa tino
vazviwana vanongofona ipapo.
Ndizvo zvondofunga vari kuzvinzwa. Tichaona na MP veManicaland varipo pachirongwa panapa Mike Renge, tichanzwa kuti vanenge vachitichi. Thank you so much.
Ndoda kukumbira kuti pakupedzisira ndechekuti aiwa dai vanhu vabatwa nemweya waMwari zvikuru sei munyika medu, nhau dzakaita sedzidzi hadzidi kupinda politics mukati.
Mhm.
Nekuti hazvina kukonzerwa nemunhu, Mwari ndivo vakaziva nguva yavo yekuita zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka kana vanhu vakamanyidzana nepolitiki tinoti zvadai zvikadai zviri kudiviri zviri kudivi zvekuwaka, Mwari ndivo vanoziva kuti izvi zvafamba sei, Mwari ndivo vanoziva zvekuti zvichagumira pati zvinoperera pati.
Ndizvozvo.
Saka vanhu zvepolitiki zvikadai tambotifire tindobva nenhamo nedambudziko ratinda munyika, nekuti mangwana kuchauya rimwe dambudziko pamusoro pairoro futi izvo, vanhu vanongoramba vachingopomedzerana nhau dzepolitiki idzodzi.
Ndizvozvo. Aiwa tinotenda mukoma, regai tidzose amaika renyi parunhare nokuti vari kuda kupinda muchirongwa kwenguva diki diki. Thank you so much. Gibbs, that was yes. Mr. Makotore. He was calling from South Africa, but he is from Mashingo. He says he organized with some Zimbabweans who were in South Africa, and they donated clothes to the affected people in Manicaland, and they were delivered through some bus drivers who are close to them, and I think they forwarded their phone numbers so that when the clothes are delivered, those people who receive them, they will call these guys in South Africa to inform them that they've received, but they are yet to get calls, which means maybe the clothes are yet to be delivered. But they are not stopping there. They are still collecting clothes, and he says, I think this Friday they will be sending some more stuff. And he is also appealing to politicians not to politicize this disaster.
Yes, he's not the only one. Julius Mnodawafa says NGOs and soldiers should be the ones distributing food and not councillors and suppos. And then we've got K. Mukunda, who says some of these councillors appear to be very selfish. Shame on them. And then we've got Lab Moka Terere. He says, I'm watching you from Zimbabwe, guys. Keep it up. And then we've got Vusi Mpofu, who says, I'm watching you from Mon in Botswana. Do you have any
people yes, there? There's Joel Lloyd Bizure, who says, I am surprised that Honorable Karenyi says she's not aware of the disaster in Buera when trucks with aid are being dispatched from Mutare, where most of the cyclone aid is being kept. I think Honorable Karenyi, when she said she was not aware of the disaster, she didn't say she's not aware of the disaster that struck Manicaland and Buera. But she was particularly talking of the 10 families. Yes. Yeah, the 10 families affected by the Marowanyati Dam.
That's right.
Yes.
Yeah. Yeah.
That's what she says she will investigate tomorrow. But she's aware of the
impact of the whole thing. Yes, yes.
Because from last week she has been updating us and including reports from Buhera.
Yeah, maybe our caller may have got it mixed up.
Yes.
Bit, yeah.
And I think she's on the line. You can talk to her before she leaves.
Yes. So before you leave, give us your last word and say exactly what you think should happen in the near future. Should there be any disaster fund? And, you know, why are the government coffers empty, you know, at the end of the day?
Yeah, I think in future we also need to have the money set aside in the budget to be specifically for these disasters, because we must the issue of the disasters always come unexpectedly. So we must make sure that we always make sure that we budget for these disasters. I know we have experienced some of these disasters, but not to this extent. So I think we've learned the lesson as a country, and we must accept that we must make sure that we always plan in advance for these disasters. And I also strongly feel that we must try by all means as a government not to politicize the issue of the distribution of food, whether there is a disaster, whether there is no disaster. Because when there is hunger. Everyone needs food. Because by the end of the day, that food is not coming from ZANU-PF. Neither is it coming from MDC. The food will be coming from donors. The food will be coming from ratepayers' money. For example, somebody has got three children who works in the government, and the taxes are taken away from them every month. And there's another one here who doesn't even have a relative who is not working, who is working. But that relative is doing it for the others who are not even working. So when it comes to the issue of the distribution of food, everyone must get food. So we urge all those who are in ZANU-PF, especially the members of parliament, because they are doing it in public, they must stop it forthwith so that everybody will benefit.
Thank you.
Food.
Thank you very much.
The government must put the issue of accountability, because some of the people, they end up asking, where is this coming from? Where is it going? So we strongly feel that let's account for every cent which we are getting for this disaster.
Honorable.
I just want to thank you for everything. And I also want to thank the NGOs for the job well done. I really want to thank them.
Honorable Karenyi, thank you. But the last question, maybe just before you go, is there are these reports on Cyclone Juanino or Juanina or something. So what are you doing as a province to tell people that it appears as if these are lies, that the cyclone may also land in Manicaland? Last time we know that people maybe didn't have information about Cyclone Idai. So this time what are you doing about that?
We are, whenever we meet the people, we try by all means to put awareness, and we try by all means to give people the correct information. The issue is with the cyclone Idai, when the government realized that something was going to happen, they did not inform the people. The information was only reported as if it is happening in Malawi and Mozambique. And people did not get the correct information. So we urge that whenever we get time to speak to the people, whether in churches, whether in our political parties, whether in any gathering, we try by all means to give information to the people.
Thank you very much, and have a lovely night. Bye-bye, Mama. We thank Honorable Karenye.
And
I think we've got
we have
a caller.
Yes,
yeah. Undebele.
Yes.
Baba Ndebele, kunjani?
Sabona tu.
Yeah, injani mpilo yako Baba Ndebele.
Niyaphila mfanam kunjani?
Niyaphila kunjani kala nyoni?
Hayi ziyakhala inyoni sona hayi.
Yeah, akutsho Baba Ndebele ukuthi khona kuke okuhambelana lezo lesiphepho u cyclone Idai low. Ubona njani njoba kutwa ke abantu lokho bethwele nzima khona ngale eManicaland? Cela uyehlise futhi lo msakazo wakho kancane ukuze ukuthi ungabi le echo. Siyayizwa i-echo sibe.
Yebo bambe, hayi ngiyabonga tu. Ngesikhathi ngingakhulumi lana esitudio 740 iminyakanyana, kodwa namhlanje ngithande ukuthi ke ngithintane lana ngalolu daba.
Siyabonga kakhulu baba.
Yebo kambe, ngiyakuzwa Dube, ngikusikukhangele khona lapha ekhaya. Kodwa mina njengoNdebele nawami. Ngizakwehlukana labanye ngoba vele siyachiyana ngemibono. Kodwa akutsho ukuthi ukuchiyana ngemibono sokumele abantu bagxabane. Ngikubona kwami lami. ngangisuka ku 2017 iDube.
Yebo.
Ngisiza kathesi namhlanje. Uyazi nxa ngithangela ngazi kumbe ngxenye ukufishane bengqondo. Izingozi ezenzakala ngempumalanga yelizwe lakithi mina ngihlule ukuzizwisisa.
Mhm.
Ngoba ama ingozi zakhona zibuya ngezinga eliphezulu elingani liyethusa izikhathi zonke.
Mhm.
Ngo-2018 kuphela kusiza ku-2019 kathesi. Ngeke ngakhangela izimoto bezingqikila namabhasi eChina nakusifa. Kuse 75% yabantu ababe involved ku-accident yona leyo.
Mm.
Ngendlela ezingazwisisekiyo. Abantu bakhona bafa ngobunyeki ngasikhathi sinye.
Mm.
Ngifile ngigoqa izandla ngizibuza ukuthi kathi kubonakale ngathi kuyini laba bantu abangakulungisiyo ngoba ukwenzeka kwakhona mina ngiyedwa njengoNdebele angizwisisi mnawa ngani kulento okuyikhulumayo
siyakuzwa kakhulu Ndebele ye
ye ngizama ukuthi mina kulesa ngiyabona kukhulu uminister lo mama obekhuluma lapho ukuthi into le bebengayazi into le ikhulunywe kusasele iviki ukuthi kulento enjalo ezayo babuchaya indiva.
Mm.
Kade sikukhuluma ngokunye isizwe amakhunga kothi kuyabuya.
Mm.
Namhla ngibona nje amaphepheni ukuthi mina ngisemathebele lendi ngizwa kuthiwa kulelitshe ligibhikile njani njani la kulala ezinye izindlu khonale ezitabeni.
Mm-hmm.
Angiyaboni into okuyinto kwangikwenxa kukhangela Dube nxa ungumuntu lawe wesintu singawukhangeli nge-technology zethu zesikhiwa lezi.
Mm-hmm.
Sitsho ngesintu sakithi kuyakhuluma okuyinto lokhu.
Mm.
Mina ngokubona kwami Dube. Yebo kambe kungaba kungela lutho kodwa nje hayi abantu bampumalanga kababizwa abantu badala abadala abaqhekwa ngafundanga balungile
today.
Aha. Ngoba iyakhuluma into le izaqeda abantu shiwa ngiqinisile ngibone ngani singakuchaya indiva lokhu amaqhekwa futhi kafundanga shiwa bazakhala ngomlozi njengendlondlo.
Ye lapho ke Ndebele uhlo ayichaya enhlokweni so ke esiza kwenza lawe siza kufonela kunapho Ndebele sikufake ku program yethu ye culture wenze ukukhuluma sibili ubatshele ngakhonoko okwalamhlanje ukuthi nje isikhathi sifitshane kulabantu abangu 7 sibili abasecingweni la so mina ngikwami nza kufonela ngufake ku program ye culture sikhulume ngakho Ndebele nza kwenza lamhlanje lokho. Yes, Ndebele. So Mr. Ndebele is saying that you know there have been so many accidents in Mashonaland. So he's counting, he's saying from 2017 up to 2019, so many of these vehicle accidents which people can't even explain. And he says now comes this other cyclone. He says now what is needed
but the cyclone is in Manicaland.
Wait. He says what is needed now? He just felt the whole thing and said Mashonaland. So he says, what is needed now is for people in that region to sit down, call elders, maybe brew beer, you know, and then maybe the ancestors can say what they want. So I promised him that I'll call him for the cultural aspects.
I don't know where he's coming from, accidents recently, yeah. I think that bus that was suspected to have been the fire caused by gas. It was in Matavela.
Yeah, mm-hmm.
So he should, I think.
Yeah, balance things balance, there.
Yeah.
Yeah, so
but that's okay.
That's
we
point,
have
yeah.
Mkoma Joseph Mashinga Idze has been holding for some time. Mkoma Mashinga Idze Magadi?
Yeah,
I'm not Magadi. I'm not sure. I'm
Yeah, ndiri ku South Africa Joburg.
South Africa tipe henyu pfungwa dzenyu nokuti pane vamwe vari parunhare vakamirirawo kupinda.
Ini ndoona sokuti mamirira akaita zvinhu mazuva ano kumusha kune disaster yatakatarisana nayo. Zvinoda kuti vanhu tibatane tive pamwe chete timbomira zvemapolitiki nekuti kana paita dambudziko. Wana vachafanira kuti vamboita kupesana nokupopotedzana nokudini-dini. Nekuti zvimwe zvinhu zvakaita serina disaster izvi zvoda kuti zvibetserwane zvionesane. Pamwe panenge pachida kuti zvinhu zvinenge zviri zvichida kugadziriswa zvechikaranga kana kuti vemadzisvondo vobatana vachiita minamato vachibetserana panhu pamwe. Otherwise zvinhu zvingatifambira, nekuti tikangoramba tichingoita kungopokana pokana hapana chinobuda. Ndoona sokuti ndo maonero angu, ndo mafungiro andinoita panhau yedisaster.
Thank you so much. I think he's backing Mr. Ndebele's
theory.
Yes.
And then we've got Martin Frank Sai, who says Ndebele is spoken.
Mm-hmm.
Ndebele is saying exactly what people want, according to Martin Frank.
And also Mashinga.
And this guy, yeah.
Yes.
So maybe there's something, you know, there are certain beliefs
I know
that we shouldn't just discard.
Mm-hmm.
So maybe they're coming from the African perspective.
Yeah. That's Mashinga is also included the churches. He said they should also sit down and see what's causing all this.
What's going on? Yeah, yeah, that's right.
I think we have another caller. Hello.
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 Oh, kutanga ubaba uTami Zulu. Hey Tami, kunjani Zulu baba?
Ngiyaphila njani mfakwe?
Siyaphila kakhulu. Yeah, akutsho sibili isikhathi ukuthi sesibalekile sibili. Akutsho ukuthi wena ukubona njani khona kokwenzakala eManakaland. Ungazani kulohlupho inkalakada. Paul ubanje njani uhlupho lo?
Yabona into nje mfakazi zebuhlungu kakhulu ngoba ekugcineni kufanje abantu and most ama-politics yamosha kakhulu because I think wena bengalungisa izinto ezinje for ma ngazibheka kithi thina singama-Afrika izinto ezi-spiritually lezi ma kwenzeka into ezifana nalezi kunendlela yokulungiswa ngendlela zomoya. Akusuyingozi nje yokuthi ngoba kwenzekile kanje so then
Ngibona
kanjalo nje le nto ibuhlungu kakhulu mani ngoba kukho abantu at the end of the day and oyibona bona abantu oyibona kumele ukuthi ngathi bayaya ebantwini besintu bekwazi ukukhulumisana nabo belungise izinto abanandaba nabantu yabo.
Ye, siyakuzwa kakhulu, siyakuzwa kakhulu baba Zulu. Ukuthi isikhathi sesiphelile ungadunywa kusasa.
Okay, ngiyabona mfazi.
Okay, baba. So Tami Zulu is the third one. He says, you know, this is not a political issue, this is a spiritual matter.
Mm-hmm.
He says it should be handled in the proper African manner. He says, you know, you cannot just discard people's spirits, those people who have just been swept downstream and all those that are buried by mud,
yes,
and those that cannot be found. So he says if you don't, if people don't go that way, they may lose it along the way.
There should be appeasing and cleansing ceremonies.
That's what exactly say.
Yes, and there's Mkoma Joe Lloyd Bizure.
Mm-hmm.
He also wrote about the Buhera disaster.
Mm-hmm.
He says, Mr. Nyekete from Buhera must tell the world the truth. Today, I think he wanted to say that the dam was under construction. I mean, to say the dam was under construction in past 20 years is not true.
Mm-hmm.
Construction started plus or minus 2 years ago.
Mm.
Yes, Marowa Nyati Dam filled up, but it is not the overspill that affected households. In fact, no household downstream that was affected. Instead, it is upstream where the dam throwback affected some households. These households had been earmarked for relocation as a process.
Mm-hmm.
The dam was anticipated to fill up in seasons, but it just filled up in 2 days.
Ah.
This is Mkoma Lloyd Bizure. I'm not sure whether he comes from that area, but he has this to say.
He's got a big argument there, yes.
And then we have a caller to Mkoma Bongani Barparunare. Mkoma Bongani, hello?
Mari Baba.
Takasimba, mrufona murukupi?
Mrufona mruku Kimbali, South Africa.
South Africa. Tipe ufungwa zenyo, nukuti nguwa zinge za kumanya.
Nyaya inorwaza zikuru. Nyaya ino nyaya inorwaza. Ndiyo kuti president ndiyo kusaya hatu awaskana kutombo choka suwe. Awaso utasaya mao. Because awamati mechi nero shumu Zimbabwe utu wani kwa wachibudu wami Zimbabwe. Ajifuatile njaya wani chumiru shumu Zimbabwe. Yes.
Asika hurumende hurumende ine mapoka akasiyana siyana kamukoma bongani azvirewo kuti president ndo anofanira kunge atongoripo pamani calendar ipapo vakaendapo nemutevedzeri wavo vakanoona kuparara kwakaitika nzvimbo iyoyo then mapoka avo atori pa ground izvozvo as we speak.
Asika hatingati lesendi nemasiro mukoma wangu mwanikwa muchiti obva pamba ipapo muchisiya vanhu vachichema pamba penyu muchobuda muchitoenda kune imwe misha ko muchisiya vanhu vari pamba penyu vanhu vachichema.
Munoziva zvinoitika munofiwa handisi kudefenda kana kudzivirira president ayo bandoda kungotaura kuti panofiwa hapashayikwe mashoko anobuda akawanda asi nyika inotora kana kuti rufu runotora nguva yakareba kuti ruzonzi munhu akanganwa upenyu hwese kazhinji kacho hautombokanganwa saka hazvichareva kuti upenyu hwese munhu haachina zvaanoita mukoma bongani nokuti akashayikirwa. Ndofunga nguva yatakapiwa yekunzi mazuva maviri ekuchema nemabasa anga achiitwa neacharamba achiitwa zvese zvinenge zvichingorangarira vakafa. Regai ndimunzwa Gibbs kuti anoti mukoma bongani ye Gibbs is saying the president is not showing like compassionate to be with his people. He's always outside the country.
Yeah.
But I'm trying to tell him that, you know, he was there in Manicaland and government officials are on the ground.
And different the government business has to go on.
Yes.
I still remember interviewing one of the ZANU-PF activists. Mm-hmm. You know, you were saying that even if the president is there, he may not be seen to be rescuing people.
Mm-hmm.
So he says that lies in the hands of government officials and even some rescue operators. Yes. So him to be there, he said no.
Mm-hmm.
So at the end of the day, I think people have got a lot of you know, views on this issue. There are some who are saying the president should be in Zimbabwe right now dealing with this situation. And imagine there are 136 people who are marooned right now and the president is outside the country. And so people are complaining about some of those things, which is justified in a way.
I know.
So, yeah.
So, mukoma bongani, hamusiri mega, muri kutaura mashoko aya. Tine vakawanda vari kutaura mashoko iwayo. Asiwo verimwe divi vanenge vachionawo vachitaiwa, hurumende haifane kumira kana kuti tine tichida kuti even vakafa nekutorerwa dzimba nezvimwe zvakadaro vawane rubatsiro. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinonzi president vanenge vachimhanya mhanya kuti vaone kuti zvawanikwa. Asi tinotenda zvikuru nekupinda kwamaita muchirongwa. Thank you so much.
Mukoma ndisati zvakangofanana chero president vakabva panapo vakaenda chero kupi hapana chavari kuya nacho kana chavari kunzira nacho kungofamba chitashona nyika vachikwira ndege but chavanoziva ya nacho hapana saka hazvishandi kuti vari kunzi kana kuti varipo still zvakangofanana zvese.
Aiwa ndizvo zvehanzi adzirime dzinonzwa tinoimba kuti vakawanda vari kunzwawo kuti ndiwo maonero enyu mukoma bongani. Thank you so much.
Thank you,
thank you so much. He says it makes no difference
whether he's there or not.
Yeah, because if he goes out, he brings nothing. If he's there, nothing happens.
Let's wrap it up with Miss Sally Mlambo. So, Miss Mlambo, there is this issue of information flow, especially in Manicaland. There are some people who are saying that you know, the information that they got before the cyclone wasn't enough, and right now they are not even getting information about this so-called cyclone Juanino, you know, all these kind of things. So how is the information flow there? And then going forward, what should happen?
Information flow was very, very poor. People did not get information on this cyclone, this cycle, despite the fact that it had been forecasted about a week before when it had hit Malawi, and it was pointed out that it was coming via towards Mauritius, then it would come to Mozambique. However, our government did not make any efforts to inform people. It was always on social media, and it was just speculation of what might be. People started panicking on social media when they started seeing what was happening in Mozambique.
Mm-hmm.
But still, our government did nothing about it. People were not informed. And it is very important to note that Manicaland is a very mountainous area, and that area has a lot of network challenges. So, you know, trying to access network coverage there is challenging.
Mm-hmm.
So information should have been disseminated constantly and regularly until, say, everyone who has a phone has
unfortunately, got it. Unfortunately, our time is out, Ms. Mlambo. So we'll get you in another program next time. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening. And let's not forget Mamboma. Hey, Mamboma, we are the first one tomorrow to be on this show.
Mm-hmm.
So we thank our guests this evening, Ms. Salim Lambo of Platform for Youth Development, and Lynette Karenye, MTC lawmaker. She is in Manicaland. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Good night, Zimbabwe.
Neni junga kande miri tshitenda vose vakwanisa kupinda muchirongwa nevanga vachiona vari kudzimba nemi vasina kwanisa kupinda muchirongwa tinokutendai Studio 7 ndeyenyu murara zvakanaka.